zvatakatarisira tichitarisa kufamba kana kufikira kuchiita zvinhu mapurisi ezvinhu muzvitoro but makaona kuti miripo iri kupiwa vashandi mawedhi nemafarari avo ari fapa below poverty bottom line I think on average mushandi ari kuwana about between 1,000 and 2,000 saka zviri kureva kuti vashandi vazhinji vari kurarama in poverty yatinoti pachirungu iya working poverty muzimbabwe iri kuramba ichikwira nekuti vashandi vazhinji mihoro yavo iri pasi pasi pepoverty bottom line iyo inove ndo mari inenge ichitarisa kunzi at least munhu haana kukwanisa kurarama kaupenyu kari nani saka munhu wese anenge achichihora mari iri pasi pepd vaanenge ari poor
asika vamwe vari kuti mari yacho inotodiwa inenge yakatoti wandei kudarika ipapo kana pachienzaniswa nezvinhu zvinodiwa nemunhu pamwedzi kana kuti nemuri
ichokwadi ichocho mari makaona kupira kwakusika zvino and poverty bottom line kazhinji inenge ichingotsveka zviri kuitika paofficial market nokuti mainflation yedu muzimbabwe iringobata zvinhu zviri kuitika mufomal market but makaona kuti zimbabwe highly informalized saka zvinhu zvakawanda zviri kuitika muinformal vamwe vari muinformal vazhinji havachadi kunge vachigashira mazilidollar vakuinsista kuti vabhadharwe nemaus dollar but vashandi vazhinji vanenge vasina access kumaus dollar saka ichokwadi kuti even pdl yatiura itori highly conservative nekuti zvinhu zvizhinji zviri kuitika muinformal economy pdl haitreki zvinhu zviri kuitika muinformal economy pdl iringotreka chete zvinhu zviri kuitika munana okn munana pick and pay muformal economy but zimbabwe ya highly informalized
saka kuti dambudziko iri rigadziriswe mushandi aono chouviri pangaitwe sei chaizvo vachitambasa
idambudziko iroro problem yatakaita ndeyekukurumidza kubhana nyaya yemamulticurrency zvakaita kuti tirasikirwe stability multicurrency yakambobatsira pakuunza stability muekonomy saka even makaona kukwira kwakuchiita money supply gore rapera on average by 80% pamwedzi ikonomi yedu iri kudonha zvazvichiita kuti inflation ikwire saka chekutangisisa chinofanira kuitwa we must live within our means ithink nyaya yefiscal discipline inyaya yakakoshesesa nekuti government akangoshaya fiscal discipline inopedza yakuprinda mari inopedzera kuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti mari inge isingabati kana kushandiswa zvakanaka zvinozoita kuti muekonomy mushaye stability saka nyaya yestability even nyaya yecurrency inofanira kuitwa relooked at tichiona kuti what decisive measures can we take vamwe vangu vachitaura kuti no tinogona kumbokudzosa nyaya yemamulticurrency but hurumende haina intention kana kuti commitment yekuti zvinge zvichiitika saizvozvo saka ithink idambudziko iroro as long as tiine currency yedu uye pasina fiscal discipline tichangoramba tiine matambudziko einflation tichangoramba tiine matambudziko ekusagadzikana kwezvinhu saka ithink ndo dambudziko riripo rachitsvaya kupedzwawo tns iri kuinclusa government business inoda inge ichimbosangana kuti vakwanisa kuona kuti zvii zvingaitwe kuti muekonomy muve nestability macroeconomic stability pave necurrent stability but zviri kuti netseni especially nyaya yefiscal discipline ithink ndo dambudziko redu gombe hombe hatisati akukwanisa kuita live within our means saka iproblem iyoyo going forward.